Vakawanda vatataura navo vakaita sava Gilbert Tigere vanoti kuratidzwa kuri kuitwa vari kukukwidza musarudzo idzi pachivhitivhiti kunopa Zimbabwe chidzidzo chakakosha zvikuru pakatariswa nyaya yekupa mukana kumapato anenge achikwikwidza musarudzo.
Yes, mapolitical parties emuZimbabwe anofanira kupiwa mukana ikaenzana. Sezvo tinoonawo kune mamwe madzimwe nzvimbo nedzimwe nyika zvakaita seAmerica, sezvo taiona nezuro paidibetra Trump naClinton zvichiratidzawo kuti zvinoitwa tidzidze zvakawanda pamapartis aiti zoti vakamirira chii and uye kuti zvinotibetserawo isusu vanhu vanovhota vachona kuti zoti tovakwisa pai kana kuti tinovasapota sei tichizoteta neinformation.
Asi umwe mutsigiri weZANUPF Muzvare Aidar Wafa vanoti kunyange hazvo vabereki vavo varivo vari kutevera sarudzo dzekuAmerica ivo havanei nezviri kuitika musarudzo idzi.
Ndinoti pasi naTrump, ndinovati they should keep their America and we'll keep our Zimbabwe. Chete chete.
Muzvare Lynette Chikosha vanoti vari kuda kuti amai Hillary Clinton avo vari kukukwidza vakamirira bato remaDemocrats vakunde vaDonald Trump vebato remaRepublicans.
Kana munhu mukadzi uyu ari weZANUPF tii pamwe chete tinobatana, kana asiri nhengo yeZANUPF hatina kubatana kwatinoita naye.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANUPF vaSevia Kasukuwere vati hurumende yeAmerica inofanira kuona kuti sarudzo idzi dzafambiswa zvakanaka zvichitevera mashoko avaTrump ekuti sarudzo idzi dzakatobirirwa kare.
VaTrump munhu une mari chose ende haawanzonyepanyepa ake Trump. Saka kana achitaura kuti vanoba ishua ndo zvavanoita kumusha kwani. Asi buya voti tisi tinoba, ndinoshamisika kuti koma American sei vakanyarana. Ndingati ndakamirira ZANUPF. Tiri kunzwa kushushikana. We are sending a message to the American government, please hold free and fair elections. We don't want what you are doing. Don't rig elections. You must run credible elections. We are concerned. The reports coming to us from Trump and others, they must be given a chance to exercise their vote and in a manner that promotes democracy. We are concerned that America wants to cheat one country.
Mashoko aya atsinirwa navapsychology mazivisa vanovenyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANUPF.
Zvinoitwa muAmerica, muAmericas vagara vanguri malosers. Mukatarisa zvakafanana nezvavakaita kuAfghanistan, vakapinda nenyaya yekuti vanhu vajaira zvokuluta. Saka vakapinda vachinyepedzera kuti mune zvombo zveoyo kuIraq. Ndobva vapinda kwakawanda, ukataza vakadeura ropa, vakaita zvakawanda. Iye zvino like now, iye zvino vakapinda muno vakaisa masanctions, vachipomera vamugabe mhosva dzavanenge vasina. Saka Americans vanhu vagara malosers. Saka isusu patiri nhasi tikutotarisa kuti iye zvino tatovakunda vanhu mafailures. Totarisa iye zvino neelection yatava kuenda iyi, maAmericans vari kutry nepese pavari kuita kuti vatry kufanda vanatemba mulisa, vari kufanda mamwe maopposition parties. But isusu navamugabe tiri kuramba takamira, ndosaka tichiti pamberi neZANUPF.
America inowanzotsoropodza sarudzo dzemuZimbabwe. VaTrump naMike Clinton vari kutatsurana musarudzo dzemutungamiriri wenyika kuAmerica dzichaitwa musi wa8 mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Thomas Chiripasi.